Vashandi vekanzuru vange vaine mapurisa vasvika panzvimbo iyi inove nhengo dzemushandira pamwe unonzi Hana ndokutanga kuputsa dzimba dzavo nekuparadza zvinhu vachiti vange vaine magwaro kuita izvi, asi vagari venzvimbo iyi vaudza Studio 7 kuti vane magwaro ekuti vagare panzvimbo iyi. Mumwe mukuru wemushandira pamwe weHana vati Chawanda Chawa vaudza Studio 7 kuti pange paine mutauro mumushandira pamwe wavo, izvo zvakakonzera kuti vamwe vavo vaende kumata redzimhosva uye vati handi munhu wese anga achifanira kupwanyirwa imba yake.
Nazvo zvaiitika ndezvokuti kuti isusu wesuppose eviction yange reeviction it was an eviction order exclude 3 macooperatives akafanira pane macooperatives vanga mama akanga asina kusefa tsamba iyo akanga asitori papa akanga asafa kutopwanyira. But pazoita demolition kwezva vakaita eviction vakanga vanzi vacho vabude vakanga vatobuda sikuri kuti vakanga vacomply nemutemo vakanga vatobva, saka vakanga vasara ndo vazhinji vakanga vasina kusevhwa nemapepa, saka zvireva kuti vanga vasingafanirwi kupwanyirwa, saka vandu vazouya vakaviswa nekupwanyirwa zvese.
Vatiwo vashandi vekanzuru ava havana kuvaratidza magwaro ekuti vange vaine mvumo yokuita zvavaita. Mumwe aputsirwa musha wake uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti hapana kwaari kuenda uye patasvikapo ange ari kutovaka imba yake zvekare.
Ndatoda ari munhu zvave, ndatoda ari uyazouya ari munhu kana iye ari idhisha yaka enda uyazomuona pano bhozi pano parikuona zvandiri kuita panapa parudzi pani inini bhozi zvaitika zvaitika kundisipo bhozi ropo kana takada kubara buda kuti iite sei totambura kubva papi chii zvino zvinonzi vanhu chii tii vanhu vacho kati vari kutambura pasezvio pasezvi vakadaro.
Ambuya Irene Kamuzhanje vaudza Studio 7 kuti hapana kwavari kuenda kunyange vaputsirwa imba yavo.
Tepi tinoona chikoro tinei ndepi hatina tirikutogara ipapo patipanhira pache ipapo tirikutogaraaeteioi hanyakwa ndinende ndandikufa
andiienda mapona
andibhi mari dzese zvinhu zvese zvaputsika tinei ndepi ipo pacho patinenge tichimbotisetivaka minge muripi nguva dzese dzimwe muripi.
Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimba dzese dzaputswa nhasi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo uye vanhu ivavo vanofanira kubva panzvimbo iyi. Vati kanzuro yakapiwa mvumo nematare edzimhosva kuti ibvise vanhu ava uye ndiwo magwaro avashandisa kubvisa vanhu ava.
Kune zvinoita zvinosvika izvo 108 zvaputiwa nhasi kuhigen kubudiriro zvichibudikidza necourt order yatakawana yekuti zvimba izvi zvakavakwa nemapuranga zvibvise nekuti hazvisi pamutemo. Saka nhasi kwabviswa 108 ichapedza dzimhosva dzingadzange dzasara mangwana.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasavake pese pese vasina kupiwa mvumo nekanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.